Hello, Zimbabwe, and welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, and I am your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And today on Live Talk, we're discussing about fatal road accidents on the country's roads. A bus collided head-on with a commercial truck in Beitbridge, 10 kilometers from the Zimbabwe-South Africa border, post today, killing 24 people, with 30 others seriously injured. Some critics blame the deplorable state of the country's roads as being the main cause of these accidents. The Zimbabwe police has confirmed the number of those who died in the crash. Zimbabwe has been ranked as one of the world's two countries with the most unsafe road networks. According to the World of Statistics, 41 per every 100,000 people die off-road accident injuries in Zimbabwe. The Dominican Republic leads the list with 65 deaths per 100,000. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And joining us for this discussion is Mr. Tafadzwa Goliath of the Zimbabwe Passengers Association, based in Harare. And we also have Mr. Tendai Tatenda Chinoda, who is a traffic expert who's based in Harare as well. But I'll start off with you, Mr. Goliath. Welcome to the program.
Good evening, Manyeru.
Va Goliath, mungati sananguro kuti imi sesangano rinomirira vafambi munyika. Muri kuonawo sei nyaya yatiri kuona yetsaona dziri kuitika mumigwagwa?
Nyaya yetsaona dziri kuitika mugwagwa. Tiri kuona kuti vachairi vazhinji vari kushaya hanya pamugwagwa. Kana tichiona, kana takatarisa mugwagwa weBeitbridge, mugwagwa unofamba nemotokari dzakawandisa zvikuru dzinotakura zvinhu atinoti magonyeti nemabhazi. Nyaya iripo ndeyekuti vatyairi vemagonyeti vamwe vacho vari kurara mumugwagwa umu, havazvipi nguva yekunyatsozorora. Ndichidaira pakamboitika futi imwe taona futi negonyeti mumugwagwa imomo, pakapuhwa chikonzero chimwe chakapuhwa. Apa tikuona kuti kona kwatikito zvaitika patsaona, tikuona kuti uyu wegonyeti uyu sematauriro azviri kuitwa nezvekuti anzi aifamba achizeyazeya kurakidza kuti munhu anga aneta pamugwagwa ipapo, zvaiita kuti bhazi risafambawo zvaka risadarikawo zvakanakisisa. Saka tikuona kuti panofanira kutorwa matanho. Matanho hati kutaura nezvavo ndezvekuti tinodawo kuti kuve neatinoti night patrol yemahighway inobatsira kuderedza tsaona idzodzidzi. Kana tisina maalert manight patrols emapurisa, tsaona dzinoramba dzichiwanda nekuti hapana anenge achivanisa achitaura navo kuti iwewe mafambiro auri kuita chimbozorora zvakamira so, kana kuti zvinhu zvaitika vanhu vanokasika kubatsirwa nekuti mapurisa anenge ari mugwagwa. Zvinozoitika ndechekuti mapurisa anozoudzwa kuti kwaita tsaona ozomhanyira ikoko. Zvekare tinove nedambudziko rekuti maambulensi edu ari kunonoka kusvika, arimo mashoma yaya ari kunonoka kusvika panzvimbo nenguva. Zvinoita kuti vamwe vanga vachibatsirwa nokukasika vachiendeswa kuchipatara kuti vamwe vavo vanobatsirwa. Saka tine zvakawanda. Tikatarisa rodhi yedu taifunga kuti ichakudzwawo, ichaitwa majuwawo kuweyo, asi yakanhadziridzwawo. Asi tikuona kuti tinotiwo nedambudziko zvakare rekuti vatyairi pamugwagwa apa vamwe vacho havasi kuzorora, vanoramba vachityaira ivo vaneta, zvinozoita kuti tsaona dzinge dzichikonzeresika pamugwagwa. Asi tinoda kuti hurumende ngaiite kuti mapurisa edu matengati mapurisa ezitarapi vanga vachiwaniswa zvikwanisiro zvekuti vanga vachishanda manheru pamugwagwa inenge ichishandiswa nevanhu vakawanda wanda kuti vanga vachioneka ipapo vachimbeya mbeya zvinobatsira kuti tsaona dzedu dziite shoma zvikuru vakawaniswa mapatrol vehicles mumahighway imomo tsaona dzedu dzinoita shoma pamugwagwa.
Aiwa, tinotenda moramba muri parunare. Coming to you, Mr. Tatenda Chinoda, welcome to the program.
Welcome, and thank you, and greetings to all our listeners, especially against the deep dark cloud of sorrow when we have lost limbs and lives which are supposed to contribute to our livelihood.
Mm-hmm. So from your observation, you used to work for the Traffic Safety Council of Zimbabwe, but you're now on your own. What can be done moving forward?
Moving forward, there are a lot of things which we must do. The first thing is not to think outside the box, but to throw the box away completely and start afresh in terms of evidence-based interventions on our roads. Situation analysis. Our roads are narrow, and they may never be widened in the next decade or two decades. But the minds and attitudes of road users, drivers, and passengers put together must be equally narrow. If we think of a good blame game in Africa, because I'm a road for life champion for the African reach, so the scenarios are almost the same. We must admit that our incomes as nations are low. We are in low incomes as a regime in terms of development of infrastructure in our roads early. Because we have a high income, our roads in our roads are not a personal barrier. I mean, star rating of roads. We have our watch. We have our one ways, and this will then definitely give a solution to the head-end collision. So the head-end collision goes back to the training of our drivers.
Mm-hmm.
Our drivers can only think I'm in Zimbabwe, can avoid in Zimbabwe. We need to rethink our curriculum for the drivers. We are training them at the psychomotor level, the movement of the limbs of the legs, Morocco and steering. We are using the most important type of training, which is the cognitive and the affective domains. When our school funga, our drivers are school funga, our road users are school funga, the first thing they would funga, they would know the type of road you are going to be driving for the next 300 or 1,000 kilometers.
Mm-hmm.
It needs that kind of review. We need a national traffic force. So since 1980, we cannot continue to do the same things over and over again, expecting different results. Road condition, my friend, it's one of the most highly navigable stretch of the highway. Training of the driver is one issue that I think needs to review. Seriously so. Why? Include the affective. In terms of attitude and the soul of the person. So we need to have an education system for the drivers, which then impacts on their soul, on the inner person. Which traffic goes best, which life you go, as that to the number of people who have talked about 1980. Even in the worst setup of a road, the driver is the only person with brains. A car has no brains. The driver and road users must use their brains.
Papa,
it's an overtaking error, my friends. Which is going to be the lowest of lives, 24 or more, Wakwara, may their dear souls rest in eternal peace. But we say an accident is a total loss, and not something useful can be learned from that.
Thank you.
Number two, we must stop blame game.
Mm-hmm.
We must know that what's that is a collective responsibility. Each and every one of us, government, non-government players, you people, like media, you should defend your position. But can we have such a segment when there is no accident? That is being proactive. We are being reactive. We are being reactive. We are being reactive.
I want the nation a target
to improve our economy into a sustainable upper middle income economy by the year 2030.
Thank you so much. Muramba Makabata Ipapo, tinakola vari panhare. Hello, caller. I think we've lost our caller there, but we'll keep trying. We did actually have a lot of people calling in to say they wanted to speak on this program. So thank you to those that did, and we will continue to try to reach you so that you can also give your view. If there are people that were actually witnessed this accident, you can also write in the comment section on this live, and we'll be able to also call you. If there were some who lost their relatives, you can also write in the comment section, and we'll be able to call you. But thank you to those that did send their numbers earlier on. We are trying to get in touch with you, so please keep checking your phones. And on that note, I'll come to you. Va Goliath, manga muri kunzwa zvanga zviri kutaurwa navachinoda munoti nazvo izvi. Asika vamwe vanotiwo vamwe mapassenger anenge ari mumabhazi umu vanenge vachikuchidzira kuti driver tsika mafuta hazvisiriwo zvimwewo here zviri kukonzera maaccidents aya.
vanogona kunge vachiinfluensa driver but kana ari munhu ane age yakura akuziva kuti no this speed ka handikwanisi kudarika this speed ne this type of road yandiri kufamba nayo saka zvino munokwanisa kuzvikontrola manje kana vari vana vechidiki manje vakandonzwa kuti influence yevanhu haaiwazve ndopaanenge akutika mafuta asingachazivi kuti risk yacho ichazova papi anenge asinzi ati anokwanisa kukontrola because accident painozoitika azokwanisi kukontrola manje bhazi rake asi maoni nokuda kwokuti anenge achinyanya kumhanyisa but kana ari munhu mukuru manje haazocheedzeri zvemapasenja vachiti mhanya kupindire uyo asakusiya because iye anenge achiziva kuti zvine risk anofamba neaverage speed saka ndibva ndinoda kutaura kuti maemployer anofanira kuemploya vanhu vane age inokwanisa kuzvikontrola kwete kuinfluensa nevanhu usingozivi risk chavo chasangana nayo kumberi
aiwa tinotenda chaizvo vagono nouchitipai mazwi enyu ekupedzisira
kuti vanhu ngavagone kuzvibata mukati mumarodhi maanenge vachifamba uye vasamwa zvikuru sei kuinfluenswa nezvinotaka munzira umu zvinenge zvisina kumira zvakanaka
aiwa
kana munhu akanga akamwa manje haazofanisi kuteerera saka uzwa nevamwe anenge achingota zvaanenge afunga ipapo nekuti anenge ava ne zvinenge zvichimufluenza
aiwa tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka
taita hamutotenda hangu but hamukwanisiwo kundikonekta kuti panenge pachizotagwa studio 7 nemaaudio mamwe ndinokwanisa kuzongonzwavo ndichikwanisa kudhaunloda zvandee ndichikwanisa kunzwa zvechitaura chese
aiwa hapana chakaipa handiti muri pawhatsapp channel yedu yevoa shona here kana kuti kana musipo tigokutumirai linki aiwa saka ndichakutumirai linki mopinda pawhatsapp channel yedu yevoa shona ipo pano pafacebook kana muri pafacebook pedu mukakwira kumusoro uko pane linki yakanyorwa kunzi whatsapp channel mukangoklika ipapo inobva yakuendesai kuwhatsapp channel ikoko mobva maklika futi ikoko munenge makutongonzwa zvese zviri kuitika tinotumira futi audio yenhau dzezuva nezuva ipapo pawhatsapp channel yedu yevoa shona saka tarisai papeji yedu yevoa shona pafacebook pamusoro apo mobva maklika mopinda kuchannel aiwa tinotenda thank you the caller I think ndanga ndina vagoliath tanga tisati tapedza pedzisa henyu
okay tanga titi isu sesanga vepassenger association wezimbabwe takatokumbira kuminisitry of finance kuti vange vachikwanisa vanhu vanoshanda vemutemo vanoshanda pamugwagwa zvakafanana nevid nezimbabwe republic police vakutengera zvikwanisiro zvekuti vange vachiita basa zvinhu zvakafanana nemabreklizers maspeed trip nezvimwe zvinodiwa nemotikari dzekuti vange vari mahighway manyat patrols anodiwa kana mota dzichifamba manheru dzakafanana nemapublic service vehicles magonyeti yayo nekuti vanopa yambiro nekuona zvinenge zvichiitika kana munhu ari kukanganiswa kukutya here anobva atongomiswa ipapo zvinoitika kuti munyika dzakati kudirirei vasikari vedu vazhinji vamwe vari kutora zvinodhaka paongoro ino yachangobva kuita kuti kana amanheru nekuti vanenge vasisaoneke anongonotenga dzingo bva atongoiso kana kuti tumhuka bhodhiri keplastic motofunga kuti ari kutomwawo energy drink nyamba ari kutomwa doro ropesera rakuita kuti munhu anga achirara achityaira zvezvikonzeso atisaona pane zvakawanda zviri kuitika pamugwagwa sikurudziro yedu ndeyekuti tikuti mapassenger vanofanira kutaura mapassenger speak out vakaona zvisiri kufamba mushe vanotidraivha chindomira kana kutofonera zetrp kana kutotibata tozivisa kana operator wacho kuti kuritika zvakati kana ingava association yemabhazi totovazivisa kwakati kuritwa zvakati
aiwa ipapo tapanzwa vagoliath imbobatai makadaro timbotora kola halo kola
halo makasimba here
aiwa takasimba tiri kutaura nani muri kupi
Tapiwa Garona, South Africa.
Taurai tinzwe, muri kunzwa iri mugango iyi.
tinorwadza zvikuru netsaona yaitika pabedi bridge. Zvinorwadza zvinotatamadza zvikuru kuti mitumbi 24 inge ichizorora. Zvinotaridza kuti madhiraivha edu anengambomira senge achidhiraivha kuti havamwe zvinodhaka here kutiaa sei chaichazvinorwadza zvikuru sazvataitirwa izvi.
Saka imi munofunga kuti zvii zvingaitwe kuti tisaone tsaona dzakadai dzichiramba dzichiitika nguva nenguva? Chii chiri kunyatsokonzera apa?
Inovimba kuti madhiraivha edu anenge achicherechedzwa pamugwagwa apa, mapirisa edu achicherechedza madhiraivha kuti abate zvinodhaka here kana kupema pema zvinodhaka.
Asi vamwe vari kuchemawo chema vachiti iyo migwagwa yacho inogona kunge iri honzero, ipapo munoti chii?
Ndinoimba kudaro kuti migwagwa yedu iyi haina miromushe ma two way traffic aya. Vanofanira kukunzawo nzira dzedu idzi dzikuruwo dzinge dzine ma-four way traffic iwo. Nzira dzedu dzogadziriswa idzi.
Pane vamuri kuziva here varasikirwa neupenyu mutsaona yanhasi?
Pari zvino ndiri mbishi nazvo.
Ya, aiwa, tiri kunzwisisa, tinotenda. Motipa mazwi enyu pedzisira.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Aiwa, tinotenda. Tiri kunzwapo kubva kuna kola wedu vamadakadza vari paSouth Africa vachitaurawo pfungwa dzavo. Tombouya kwamuri vachinoda. Muri kunzwa zviri kutaurwa nakola pamusoro penyaya yetsaona yaitika iyi nhasi. Munotiwo chii?
Thank you so much, and thank you to the callers who are both in the Republic of South Africa. I will speak to the theoretical and functional framework or paradigms, the road safety. Zvirikutaurwa zvese zvamaspeeds anenge ari masymptoms of the problem. Nokuti mudzisinzi driver haadi kana even yatinoti speed gavel, but aakuzoziva semaauthorities kuti ai vamwe madhiraivha edu haana dhisini kana anofanira kuitiwa speed gavel. Saka saipapa taindanga ndiri kunaunivhesitate ndaida kuona kuti iro bhazi iroriri ranga richiofanirwa nespeed gavel. Imi vatakuve nhau ndobvunzwa mufanira kuti zvapaine mutema wemaspeed gavel, nekuti bhazi rari redu here muzimbabwe kana kuvengarika kuti african registered ranga rine speed gavel here? Nekuti tose takaberekwa nembereko yezvivi. Hapana ane gumbo risina manga pakuchaira apo, panika kufarisa karipo. Anyway, ndati theoretical framework kana kuti concept ye road safety inoti holistic road safety is achieved through PCC, partnership, collaboration and coordination. Izvozvo zvinoda paine national road safety policy, national road safety strategy. Iyo ndaa ndinzwa vakuru vekutraffic safety council kuti they are working on it. In the absence of a strategy, my friends, tiri kuitei kana coach achitamba bhora nevatambi anoda strategy. Strategy which will speak to the six conditions which cause accidents: the road condition, the vehicle condition, the driver condition, the traffic condition, the light condition and the weather condition. So this is the theoretical framework. And then I will speak to the functional or operational framework. There are six E's to holistic road safety. Not material at once. Six E's is in the ZP.
Nyatsotsanangura hii kuti ndezvip dzamuri kutaura idzi.
Chekutanga, the first E is the engineering. So besides the local authority or central government, it would need you to have a road. Whether it's a dusty road, narrow road, wide road, that engineering of the road must come up with a forgiving road. Kana mari ichitendera, forgiving road ndoinoti kana dhiraivha akaita mistake, road yedu yakafara zvokuti arigona kuzoita correcting the mistake because of that road. No engineering aspect, no speaking road, ndokutaura namadhiraivha, ndobonga kuti dekashuwa kuti the road are speaking to the road user, speech to the driver. That's engineering. The most important thing is education. every road user must be educated on how to behave on the road. No particular irrational. But here, young one has had an experience. Young one has summers, another letting animals on the road. Young one door, a ninja, a cheese, a snatch, keep up with China. Finally, a teenage euphoria, unlicensed driving, gentle cheese. You're like, oh, I don't subscribe to age. The maturity of a person is not something that is by numbers. You know, when I'm 24 years old, I'm more mature than I was in 64 years ago. I'm a very good driver in particular. We now then the popular people of Mambepo. So education must cut across to my church, Kujikoro, Makamba, and another police road set. Can I hear what operator in the brother? That's all I need. So my wife is okay. I'm not going to see you. After engineering education, the same.
Mungo tiga gaga, ni kutungwa yede ya kupera. Mungo tiga gaga, motipa three kona.
The third C is images. That one images not correctly compared to sound. The fourth E speaks about everyone. Everyone must be concerned, Shaman. My father must be concerned, Kurangolo must be concerned. The other E is evaluation. We are supposed to ensure that whatever we are doing is evidence-based.
Thank you. Vachinoda, tichadzoka kuti kwamuri regai timbopinda pavideo yedu yatinayo kuno. Thank you so much to our guest there. Let's now take a look at what is happening on the international scene. The U.S. Democratic lawmaker said Wednesday the Trump administration's freeze of U.S. foreign assistance might permanently damage America's security and standing abroad. Republicans counter that the review of the U.S. Agency for International Development Programs is necessary to combat West and fraud. VOA's congressional correspondent Catherine Gibson has more.
Uncertainty around the world as the fate of U.S. foreign assistance programs is under review.
We are losing decades of experience and insight, deep relationships, effective interventions in some of the most dangerous and distant places on Earth, and we are betraying partners who have risked their place in their communities and countries by publicly aligning with us.
Experts told lawmakers during a panel discussion Wednesday that foreign aid represents less than 1% of the total U.S. budget and pushed back against claims of wasteful spending.
USAID has been the target of a concerted campaign of disinformation led by Elon Musk and amplified by the President of the United States. They have deployed a fire hose of falsehoods to slander an agency whose mission is fundamental to advancing America's interests in the world as well.
Republicans have defended the work of the Department of Government Efficiency, or DOGE, led by billionaire Elon Musk, saying attempts to stop fraud and waste are long overdue.
USAID is an agency that let us all down. I've been advocating for soft power for my entire time up here. And what I have seen makes me sick to my stomach.
The Trump administration has granted waivers allowing some aid programs to resume, although Democratic senators questioned on Wednesday if this was happening on the ground.
It's not us just going in and doing things willy-nilly. It's in partnership with the agency heads, and I check frequently with the president to make sure that this is what the president wants to have happen.
Development assistance supports more than 100,000 jobs in the United States. One of the thousands of USAID employees suddenly without work said the consequences of even a temporary stop to some U.S. assistance will be long-ranging.
We work not by forcing people to have respect for America or by telling people to have certain values, but by supporting them in the ways that they feel that they need.
U.S. contractors and non-governmental organizations are suing the Trump administration over the freezing of USAID funds, saying it is an unconstitutional use of presidential power. Republicans say Trump is simply exerting his authority. Catherine Gibson, VOA News, Washington.
Thank you, Catherine. And signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.